manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yizi 7 etindaba emqodo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 20, 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Embembera iyi mazvipuka asi kutoita because vari kutsindirana zvekuti kana chero bhazi rakaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwana vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vari kumhanyira kuzvipuko but hazvizi sepi manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvi.
Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus.
Taona makambani zakawanda achivhara. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda as we speak zvino havasina mabasa.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani izvo zviri kusiya vashandi vari parumana nzombe. Sarudze by-election kuChegutu West iri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi anotakura veruzhinji vanoti kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi kuri kuvapinza panjodzi yekubatira chirwere checoronavirus icho chakatekeshera munyika dzakawanda pasi rose. Kunyange hazvo chirwere ichi chichinzi hachisati chapinda muZimbabwe, hurumende inoti iri kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi kana chichinge chazopinda munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vevanga vachikwira mabhazi eZupco amaisinekiwe nyama dzavo vati kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi vamwe vakamira mumabhazi umu vasina pekugara kuri kuvaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavirus sezvo vanhu vanenge vachingofemerana vasina zvokuvharisa miromo kana meno dzavo kana kuti mamask.
Embembera iyi mazvipuka asi kutoita because vari kutsindirana zvekuti kana chero bhazi rakaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwana vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vari kumhanyira kuzvipuko but hazvizi sepi manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvo.
Mumwe wanga achikwira mabhazi anoenda kuSouth Africa paRoodport amai Aquiline Augustine avo vati vanogara kukuwadzana vati mabhazi anoenda nzendo refu ari nani pakuzara zvavanoti zvinoderedza mikana yekutapurirana zvirwere zvakaita secoronavirus.
Mabhazi brene airimo mahwindo anenge akavhurwa saka mabhazi anoenda kunze kwenyika ari sefi zviripo zvinodzivirira vatodiwa kuti vanhu vanyanye kuita sei kuti vabatane kana kufemerana saka vachiisa zvinhu zvavo zvaka zvinoprotekta kuti kumakondisheni yekuti vanhu vanogeza maoko masanitaiza aya yekuti unogeza maoko usati wadya zvine zvirimo mabhazi muri kupiwa.
Umwe mutyairi wemabhazi anoenda kuSouth Africa vatonderai kusekwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuramba vachienda kuSouth Africa misi nenguva sezvo vanhu vazhinji vari kuedza kutsvaga zvingararamisa mhuri dzavo mhiri kwaLimpopo.
Nai vanhu vanova itsva kuno hudi kuti vavararamise mhuri saka hapana kumira kwavanomboita kufamba nyaya yekuti kune kwaita korona kuramba kuenda chienda vanongoenda kuchana pichana 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 vachizuka vakasvika pabhodha varubva vasipureva kuzimside mukufamba kwese isaidi ndikusati kwavasati vakusipureva but zimside kuri rit vasvika vachisipureva.
Munyori mukuru musangano reUnited Commuter Operators of Zimbabwe vasimba rashengarande vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti vatsvage nzira dzekuti vanofamba nemotokari dzinotakura veruzhinji vasashandise mari yebepa kana macoins pakufa sekuderedza mukana wekuti vasatapurira nezvirwere zvakaita secheCovid-19.
Isusuwo mota dzetu toisawo mabhini tsvina dzese pasvikira kombi paeach trip yokutra binayo kuti musarambe mine contamination. Zvimwe zvakare zvatatichitarisira kuti zvinogona kutibatsira. Tanga tichitarisira kuti nekufamba kwenguva kubhadharwa nemari card currency cash cash yekubata inogona kuve catalyst yeku transporta zvirwere. Saka tiri kutotarisira kuti tisakurudzirana isu varidzo makombe kuti tiite zvekuti tibhadharwone iko cash, tiisewo matap and go mudzimotikari dzedu so that transaction yemari iwe shoma.
Munyora anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reMDC uye vari nhengo yeparamende inomirira kwekwecentral vasettlement Chikwinya vakurudzirawo hurumende kuti ipedzidziso yezveutano kuvatyairi vemabhazi nekuvapa zvinovadzivirira mukutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairas. VaChikwinya vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba kuti vose vanopinda nepamiganhu yenyika vavhenekwe vose.
Tinokurudzira zvakare vemakambani mahombe vakaita sana Econet, vana Mimosa, vana Unki nemamaini makuru kuti ange achibatsira kuti hurumende inge ichirwisana neutachiona huro, nekuti hauna mutupo, hauna political party. Utachiona unogona kungobata ani zvake, uyezve vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu. Tiri kunzwa kuti kumabhodha yedu hakuna zvikwanisiro zvakakwana, uye kune vanhu vari kungopinda kubva kunyika dzakasana South Africa vasina kutarisiswa zvakakwana. Izvi zvinotishungurudza nekuti zvinopa kuti vanhu vese vemuZimbabwe vange vachikwanisa kuzenge vachibatwa neutachiona uyu. Tinokurudzira kuti hurumende inge ichikwanisa kutarisisa atinoti mapublic transport systems, iwawa mabhazi, makombi nemushikashika, kuti zvigare zvakacheneswa senguva dzose.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bhigimatiza kutinzwe kuti matanho ari kutorwa nebhazi ravo ndeapi, kuitira kuti veruzhinji vanofamba nemabhazi nemakombi vasabatwe nezvirwere zvakaita sechecoronavhairas kana chinge chazopinda munyika. Asi gurukota rezveutano vaObhedhaya Moyo vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kupa vanhu dzidziso yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas, uye iri kusimbaradzawo nyaya dzekuvhenekwa kwevanhu vanopinda munyika vachishandisa nhandare dzendege pamwe nemiganhu yenyika.
Mhuri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka isu tiriwo patinokwanisa napo, tsitsani, gezai maoko, musangomhorosana, kumeso musangobata kumeso sekuti munozvizvazadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho. Tangomirira kuti tirambe takangovhara takachenjeresa zvinobva mabhodha edu, ndege dzinobva kuSouth Africa taakutonyatsokuzvitarisisa chaizvo. Vanhu vanokrosa pabhodha paBite Bridge taakutovatarisisa chaizvo. Sezvatachingoita asi taakutopamidzira kutarisa kwatinoiti chivai.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nemutauri wekambani yendege South African Airways vaTlali Tlali anoti kambani iyi yakanzura kufamba kwendege dzayo kuenda kune dzimwe nyika pasi rose kusanganisira Zimbabwe kubva mangwana kusvika mukupera kwachivabvu, uye kambani iyi yati ndege dzayo dzichange dzichibhururuka muSouth Africa chete zvichitevera matanho akatorwa nehurumende yeSouth Africa ekuedza kurwisana nechirwere checoronavhairas. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weCivil Aviation Authority of Zimbabwe amai Ana Hungwe kuti zive kuti pane dzimwe ndege dzakanzura kumhara muZimbabwe here, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pamwe nekupindura mibvunzo yatavatumira. Asi mashoko atiri kutambira anoti ndege Emirates yakagumisira kupinda muZimbabwe nezuro, uko Rwanda inonzi yatanga nhasi kusapinda muZimbabwe nepamusana pekutyira chirwere checoronavhairas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe makambani ave kutora matanho ekudzivirira chirwere checoronavhairas munzvimbo dzekushandira dzakasiyana-siyana. Ukuwo mamwe makambani anonzi ari kuvhara, izvo zvinonzi neZimbabwe Congress of Trade Unions zviri kusiya nhengo dzaro dziri parumananzombe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Imwe kambani iri kutora matanho aya iZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA, iyo yakazivisa muchinyorwa chakaiswa pamagedhe ekambani iyi kuti vanoshanya havachabvumirwa kupinda mukati kana vachida kuona vashandi vekambani iyi. Muna anenge au ya kuzoonekwa ndiye anotoshevedzwa kuzoona muenzi wake panze pegedhe uye kana ave kudzokera mukati anofanirwa kugeza maoko pagedhe apa pakaiswa mvura ine mushonga wekuuraya utachiona. Mushandi wezvesa anoona vanopinda nekubuda pamahofisi emegawati muchinoi uye asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti mutemo uyu wakatanga nezuro uye wakabva kumukuru wavo kuHarare vachiti ivo basa ravo kutevedzera zvinenge zvataurwa.
Tikuti utanzi kuvgm ndinotiudza zvokuita pano kambairi kamutora apa unovaverenga
kambani inoona nezvokufambiswa kwemashoko yetohwa yazivisawo kuti ichaedza nepainogona napo kuti vanhu vafambise mashoko echirwere coronavirus pasina kukanganisika kana kudonha kwemasaisai izvo zvinomisa kufambiswa kwemashoko pamadande mutande. Tehwani inoti vanoshanya kumakambani kwayo vachange vasingabvumirwe kungopinda pose pose vachiti vose vanoita bhizinisi navo vanofanirwa kushandisa dande mutande kuita bhizinisi navo kwete kuenda kumahofisi avo. Sachigaro weZimbabwe Federation of Miners Muzari Chedza Chipangura vanoti vari kutyira kupararira kwechirwere checoronavirus sezvo pasina ruzivo uye pane utsvina pakucherwa kwezvicherwa nemakurokoza.
Dambudziko recoronavirus yandenge ndisa pasi rose riri kutotityisawo kuti kana richinge razobata nemumwe vedu muno muZimbabwe kunyanyanyanya kubamba dambudziko redu revacheri vatinoti maartisanal miners tiri kunzwa kutya kuti tinogona kuita murakatira tikapera chaiko nokuti tine dambudziko reutsanana.
Muzvari Chiedza vanoti dzidziso mumabasa inofanirwa kuita kwa nguva dzose
uyezve pane kushaya zivo yekunyatsoziva kuti chirwere ichi chiri kufamba sei. Vazhinji vari kungoita manzwira nzwira kuti zvichida zvinongobata varungu zvichida zvinongodai, asi chokwadi chiripo ndechekuti dambudziko iri munhu wese tinogona kuribata.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kusangano reConfederation of Zimbabwe Industry kuti makambani ari kutora matanho api zvichitevera dambudziko recoronavirus rabata pasi rose kunyange hazvo paine mashoko ekuti kune mamwe makambani ari kuvhara nepamusana pedambudziko iri. Asi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union vaJaffet Moyo vanoti zvinosuwisa kuti mamwe makambani ari kuvhara zviri kusiya vashandi nemhuri dzevashandi dzichitambudzika. Zvimwe nyika dziri kuzviringwa necoronavirus dziri kuudza vashandi vadzo kuti vashandire vari kudzimba dzavo pachityirwa kupararira kwechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru gumi uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sarudze by-election muward 2 kuChegutu West iri kutarisirwa kuitwa mangwana uye iri kutarisirwa kuenderera mberi kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus. Mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission vautoile Sly Gwana vazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti kuchange kuine nzvimbo mbiri dzekuvhotera dzinoti Mediator Preschool neRifle Range uye vadhinda mapepa ekuvhotera anosvika chiuru. Mapato maviri chete anoti MDC Alliance neZANU PF ndiwo ane nhengo dzichapinda musarudzo iyi. MDC Alliance iri kumirirwa navaRides Machekera kuchitiwo ZANU PF ichimirirwa navaProsper Mutongerwa. Sarudzo iyi inouya mushure mekushaya gore rapera kwa Amai Memory Banda avaive nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Hatina kukwanisa kubata vamutongerwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato ravo reZANU PF watafadzwa Mugwadi vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu patavatumira. Asi munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakagadzirira kutora zvakare chigaro ichi kana sarudzo iyi ikaenderera mberi mangwana.
Zvatiri kuita hatisi kutsvaka rutsigiro rwokuti zvokukunda kukunda kutori kune chekare. Asi apa nyaya iripo ndiye kuwedzera mavhotsi nokuti iyi wadhi yedu nechekare.
Chii chaita kuti kuitwe by-election kuchegutu kwamuru?
Takarasikirwa namai vedu vanga varivo kansela yewati ino yewati 2 yanga iri pasi pebato redu reMDC. Sezvamunoziva musangano wedu weMDC musangano unotungamirira musangano unokondrola 28 malocal authorities out of 32. Saka pa 28 ipapo malocal authorities nokondrola cheguchu ndiyo imwe yacho. Saka iri guta riri pasi peMDC.
Tarisiro yenyu yekukunda yakakura zvakadii tichiona kuti bato renyu musarudzo dzimwe dzaitwa dzemabyelections dzapfuura ranga richitatarika?
Handingatenga ichitatarika yedu muona kuti takakananga zvikuru sei. Nekumaruzevha kuno zvinhu zvakawanda zvinosangana nazvo zvokuti mungatiita ichitatarika saiwa. Vanhu vemuno munyika vari kumusha vari mumadhorobha vanotsigira musangano wavo weMDC. Asi pane zvinogozhero zvakawanda zvatosangana zvosangana nenyaya dzokuwana chikafu. Vachinzi muri weMDC hatikupi nyaya dzemipizhonga.
Munombonyunyuta nenyaya dzekuchisudzirwa kwevanhu kana mhirizhonga mune zvamakasangana nazvo here rwendo runhu?
Kanyepa kuti kune mhirizhonga iriko. Haiwa, vanhu vari kutsvaka rutsigiro murunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vasaungana. Munoona here sarudzo dzebyelection dzichizobudirira tichiona kuti vanhu vanenge vachiungana?
Vanhu vanenge vachivhota vachienda kudzimba dzavo, saka handioni kuti panga vane dambudziko. Uye zvekare tiri kuona vezeki vapicha matents pamastations avo maviri achange achivhoterwa. Saka handioni dambudziko richange riripo nokuti vanhu vanga vachivhota havo vachidzokera kudzimba dzavo nokuti nzvimbo inenge doko doko zvayo.
Ava vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muMDC vaAmos Chibaya vari parunhare kuchegutu nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Memory Banda paakashayika gore rapera muna December, siti iri rakaita vacant. Nokuti parakaita vacant, MDC yakabva yaita take over the city. Now the city is now ready for an election. Saka election iriitwa mangwana and all is set for the election tomorrow.
Saka munoona here bato renyu reZANU PF richikwanisa kutora kana kubvutira MDC chigaro ichi? Nekuti veMDC vari kuti vane tarisiro yekuti vanoramba vainacho chigaro ichi vachitowedzera mavhoti.
ZANU PF yakahiwa siti iri nokuti pakaita split paya paya pakabuda memjuru muZANU PF vakatanga pati yavo inonzi People Coalition. Mazhinji mavhotsi ndibva atobva neMDCA because ZANU PF yangaita split. Saka takasplita mavhotsi and we were not ready as ZANU PF to have a split election. Saka zvadero MDC yakadi yakabva yahwina Memory Banda anobva ahwina chigaro ichi. Saka chigaro ichi chakukwikwidzwa iko zvino. Tiri kuona even vaDixon Nduna vanova MP wechegutu weZANU PF kuchegutu ikoko akakambena zvokukambena zviya and tiri kuona futi vachitipromisa tiudza kuti siti redu riya raakudzoka kuZANU PF. Saka vajongadada kuti ndimundihwisise ipapo pakuti iri siti iri raakudzoka kupati ZANU PF and richadzoka rine kuhwina kukuru kudarika kuhwina kwakakamboita makore adarika.
Tiri kunzwawo veMDC vachinyunyuta kuti bato renyu ranga richishandisa nyaya dzechikafu pakugoverwa kwechikafu, uyewo riri kunzi riri kuisa maposta pamusoro pemaposta eMDC. Makazokunda musarudzo iyi, asi zvinhu zvinozoita here kuti zvikonzere kunyunyuta ikoko kwekuti tsarudzo dzabirirwa?
Hapana kubiririrwa kunenge kuchiitwa. nakuti siti rakanga rishimbori redu ende sokutaura kwandaita nda kuti takari rusa saka kukambena kuri kuitwa isati sikuona MDC ichikambena makambeni rearikita SRP uye nyaya yekuti maposta ari kubviswa SRP vachiva pamusoro pemaposta eMDC zvinhu zvokuti hazvina proof yekuti zvingadzi ndozviri kuitika as you know panoitika maelection pagara panongoita mutauro kunyika dzose kana iko kuno kuna naamerica tinoona kuti izveni kuna naSanders nana Joe Biden ikoko kuti same party kune kushingwa nezvimwe zvezvibota kwazvinzi vanhu vari kumirira vari kudai
vanga vari sachigaro vezano PF mudunhu renorth america varegista Rumbira vachitaura vari parunhare vari kualberta kucanada yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavhairus
ndinoitwa pasta Rebecca Makai ndiri kuno kuMinnesota ndingangoti harisati zvedu tanyanya kuti state yapa lockdown yekuti vanhu vagara emudzimba but zvikoro zvavharwa marestaurants vavhara vanhu vachakwanisa kudya out makambani akawanda ari kuti vanhu ngavadzoke kumba
imi semufundisi ko kumakereke kwakamira sei
kumakereke tiri kungokurudzira vanhu kuti ngatinamate nekuti ndonyaya yacho nekuda kwekuti mamirira zvaita izvozvizvi kana tikati nesuwo church taakutya kureva kuti ko vanhu voenda kupi kune mutemo wekunzi hatichabvumidzwi kuti tiungane more than vanhu 10 saka nekuda kwechikonzero ichocho vanhu vaakusangana pamaline ndopatiri kuita church neminamato pamaline yatinodaidza kuti church isina madziro
saka muri kuona kuti dandemutande rakadaisa vana WhatsApp nezvimwewo zviri kukubatsira here
ichokwadi tingangoti social media ndo yataakutomira nayo taakutoita semusi wesondo isu tinenge tine sevhisi yedu asi tikuda kuchengetedza community saka panhu nekungoshandisa audio yemazwi chete tiri kuita yatinoti virtual service rinoreva kuti tinenge takaita kuti vanhu valoge in tichionana zviso nezviso kuburikidza nesocial media
ndinonzi innocent francisco ndiri kupotembeza original novel kuzimbabwe chirwere checoronavhairus hatina mufaro nachoboze hatizive kuti ndiani ari chef kana kuti ndiani akachengetedzeka boze kafambiro kwachiri kuita tinototyisa panyaya yezimbabwe nhau yezimbabwe inotenderedza musoro because vanhu vari kutitungamirira muzimbabwe handinashuva kuti vane mwoyo munyoro kuvagari vemuzimbabwe bcause dai vainzwa tsitsika kunga kwangu dai vakatora matanho ekuti vana vemuzimbabwe vambomire kushupika kwavari kuita panguva inoyi
dai maiwana mukana wokutaura nayo iyo hurumende maiti chii
dai ndaiwana nguva yekutaura nawo wehurumende haisingi ndaifunga kuti dai kana zvikanzi zvikuvaremera iwo dai vambosiyawo mukana wavambopowo vamwe mukana vamwewo tingaonewo chenji aithink zvimwe zvingamboitawo nani
ko panyaya yemabasa vamwe vari kumiswa here sekunzwa kwataita kuti kuna ana Jobek vamwe vari kuwaniswa vachimiswa mabasa nenyaya yecoronavhairus
kunokuku hakusati handisandambonzwa hangu kuti kwamiswa vanhu mabasa
ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
munhau dzemitambo vateveri vemutambo wegorofu vachambomira kwechinguvana kuona gorofu yemhando yepamusoro zvichitevera kumiswa kwemakwikwi ezimbabwe open nemhaka yechirwere checoronavhairus panguva imwe cheteyo mutambo wetsiwa wacharles manyuchi wamirawo netambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe Open iyo yanga ifarira kuitwa muRoyal Harare Golf Club kubva musi wa2 kusvika 5 kubvumbi yamiswa nemhaka yekutyira kupararira kwechirwere checoronavhairus icho charovawo mitambo inoteverwa nechaunga pasi rese. Izvi zvinotevera kumiswa kwaitwa mitambo yegorof iyi pasi peSunshine Tour umo Zimbabwe iri nhengo. Zimbabwe Open ndiwo mutambo mukuru wegorofu munyika uyo unounganidza shasha dzemutambo uyu kubva kumativi mana epasi rese. Mukuru we Zimbabwe Open, vamaiko maachi, vanoti, havana zuvare kuti makwikwi aya, achatambwa rini, kana kuti, achaitwa here, gore rino. Vamaachi, vanoti, vachamirira kunzwa kuvatungamiri veSunshine Tour, South Africa, kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Asi mutambo weZimbabwe Open, hausiro wega warohwa nechirwere checoronavirus pamitambo yemuZimbabwe. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors, nhasi mangwanani chabuda mukamba umo changa chiri kugadzirira makundano echan ayo angafanira kuitwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. VeFIFA havana kuzivisa kuti chikwata ichi chichaungana zvekare rini kuitira kuti chigadzirire makundano aya ayo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete ne Burkina Faso, Mali ne Cameroon iyo iri pamusha. Muteveri weMaWarriors va Alfred Mkuche vanoti Cameroon ndiyo yega iri kutyisa kumakwikwi aya sezvo iri pamusha payo.
Zvima host panoita zvakubirirana ipapo. Saka since they are the host, we have to be very careful. Other teams are two teams, we can miss them. Anything can come out of that.
Maurias, angari mukamba, kwemasondo maviri, kugadzira makwikwi aya, ayo, ari kuunganidza zvekare zvikwata gumi nezvitanhatu. Makundano echan aya ambomiswa neve Confederation of African Football vachiti vachatsvaga rimwe zuva rekuti aitwe. Zvichakadaro, dziviriro yaCharles Manyuchi yebhande rake reWorld Boxing Federation reMiddleweight naMuhammad Sebiala wekuUganda yamira netambo zvitevera chisungo chaiswa nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mitambo nevekune dzimwe nyika pamwe nekuungana kwevanhu vanodarika zana. Mutambo waManyuchi uyo ungafanirwa kuitwa musi wa4 kubvumbi unopindawo pazvinhu zvambomiswa nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwecoronavirus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Manyuchi nezvemutambo uyu. Asi nemuvhuro Manyuchi akavimbisa kuisira pasi Sebiala.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu ndichivata hakusi kutanga kurova vanhu vachirara. Ndakangorovera kare vachingorova vachirara asi nyaya yekuti ndakurera muno muZimbabwe ndosakamaa vanhu vaakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo pandaifamba ndaingovarova vachirara.
Zimbabwe haisiriyo yega yambomisa zvemitambo nenyaya yechirwere ichi chanetsa pasi rose. Mitambo yakasiyana siyana mune dzimwe nyika kusanganisira nhabvu munyika dzemuEurope yambomiswawo, izvo zvabatawo vanoita zvekubheja mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8pm chiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani, izvo zviri kusiya vashandi vari parumana nzombe. Sarudzo yeby-election kuChegutu West yotarisirwa kuenderera mberi mangwana, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.